Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 5 mbudzi 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Akakunda musarudzo dzemutungamiri weAmerica haasati ave kuzikanwa. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi mana nevasere 248. Hurumende yazivisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kumusha zvinofanirwa kuve nemagwaro anoratidza kuti havana chirwere cheCovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri kuWashington DC. Zvisati zvave pachena kuti akakunda musarudzo dzemutungamiri weAmerica ndiani sezvo mavhoti achiri kuverengwa mune mamwe matunhu. Kuri kunzi zvingangotora mazuva kuti kuverengwa kwemavhoti kupere. Tichienda pamhepo, vaJoe Biden ndivo vanga vakatungamira nepfenyuro yeFox News ichiti vaBiden veDemocratic Party vange vave nemavhoti kana kuti Electoral College votes anoita mazana maviri nemakumi matanhatu nemana 264. Kuti munhu anzi akunda anoda maelectoral votes anoita mazana maviri ane makumi manomwe 270. Zvinoreva kuti vaBiden vanongoda mavhoti matanhatu kuti vave mutungamiri mutsva weAmerica. Fox News inoti vaDonald Trump vane mavhoti mazana maviri negumi nemana 214. VaTrump vaenda kumatare edzimhosva vachida kuti kuverengwa kwemavhoti kumbomiswa mune mamwe matunhu asi vamwe vanoti izvi hazvibudiriri nekuti zviri pachena kuti vaBiden vane mavhoti mazhinji. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti vaBiden vatove nemavhoti akawanda ipo pachine matunhu mazhinji asati apedza kuverenga mavhoti. Naizvozvo havaoni vaTrump vachibudirira kumatare edzimhosva.
President Trump ndiyo tinodaira kuti wachabviswa pachigaro, wacharuza maerection. WaJoe Biden wari kufamba zvakanaka chaizvo, mukariro chaizvo yekuti wachabudirira.
Sei muchidaro, Professor?
Ngekuti manhamba awo anoratidza kuti wakusvika panhamba inodiwa kuti unzi wahwina wapadyo chaizvo. Zvino vaTrump havari kumashureshure chaizvo.
Tiri kuona kuti vaTrump vataura nyaya dzokuti vanoda kuenda kumatare edzimhosva. Munoona sekuti zvinobudirira here izvi?
Handifunga kuti zvichabudirira ba. Wakamboedza nguva zhinji wakasabudirira. Saka wari kutsvaga dzimwe nzira dzakasiyana-siyana dzekuti wagare pachigaro. Asi handifunga kuti wachabudirira ba.
Munofunga kuti vangatambira here kuti vatadza nekuti tanzwa kuti vaenda kumatare edzimhosva kumatunhu akasiyana-siyana. Munofunga kuti vangabvuma here kuti vakundiwa musarudzo iyi?
Kana vakabvuma kana vakaramba chichaitika ndechekuti musi waJanuary 20 vanofanira kubuda kuWhite House vanenge vasisiri president ba. Saka hapana mutsauko. Mutemo yenyika unoti kana wakundwa pasarudzo unobva pachigaro. Zvichaitika izvozvo kana vachida kana vasingadi, hazviite mutsauko ba. handifungo tizuchasika ikoko ngekuti wane shamwari chinji dzekubato kwawo dzichawakurudzira kuti wabude.
So kuona kwenyu munoona sekuti pane zvichachinja zvakawanda here musure nesarudzo idzodzi idzi?
Hongu, wa Biden tichaona America ichidzokera kumarelationship nedzimwe nyika dzepasi pano, saka pachachinja zvinhu zvakawanda chaizvo.
Avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa veUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania vari parunhare neStudio 7. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi mana nevasere 248, zvichitevera kufa kwevanhu vaviri kuBulawayo neZuro. Nezuro vanhu gumi nevanomwe 17 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, uye vose vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe mekare. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matanhatu nemumwe 61 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevatatu 23 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana mana ane makumi maviri nevanomwe 8,427. Vapora munyika vachiita zviuru zvinomwe zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevanomwe 7,967. Zvichakadaro, guta reBulawayo riri kuramba richiona uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere cheCovid-19 pazuva. Kubva musi wemuvhuro zvondo rino, vanhu gumi nemumwe mudunhu iri vakawanikwa vaine chirwere ichi, uye vanhu vaviri vakafa. Kuchitivo zvekare nemusi wechipiri, vanhu gumi vemuguta iri vakawanikwa vaine chirwere ichi, munhu mumwe chete akafa. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Edgar Munatsi vanoti hurumende inofanirwa kukasika kutora matano ekutevera vangadai vakasangana nevari kuwanikwa vaine chirwere ichi senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana kubva mudunhu iri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu, tinoona kuti manhamba evanhu vari kubatwa necoronavhairas akati wandei kudunhu reBulawayo kudarika mamwe matunhu. Izvi zvinoratidza kuti hurumende inofanira kuti ikwinye dzisimbe pakutesta vanhu mudunhu reBulawayo iri, nekuti zvinoratidza sekuti pamwe hurumende yakanga yakuvarairwa nekuti manhamba aya akanga akudzika zvanga zvichifadza munhu wese. Asi zvakakosha kuti vanhu vasavarairwe, hurumende irambe ichitesta vanhu vanenge vabatwa vaine korona vachiteedzerawo mutemo yemazuva akatarwa ekugara mudzimba vasingasangani nevamwe. Izvi zvakakosha kuitira kuti nzvimbo yeBulawayo isazove iyo tingangoti uzongozongo hwecoronavhairasi inozopedzisira yakutengeshera kune dzimwe nzvimbo tikatita dambudziko gurusa. Saka zvakakosha kuti hurumende ikwinyedzisimbe kuitira kuti vanhu vatestwe vachiisoreswa nekukasira.
Kunze kwezvamataura izvi, Dr. Munatsi, ndezvipi zvimwe zvamungakurudzira kuti dai hurumende yaita?
Ndinokurudzira kuti hurumende iongorore kuti ndeapi matanho angatorwe kuitira kuti chirwere chisazotekeshera munyika yese, nekuti yezvino tiri kuona kuti vanhu vanga vachibva kune dzimwe nyika vari kutesta positive vavashoma. Saka zvinoreva kuti chirwere ichi chiri muvanhu. Saka zvakakosha kuti hurumende iite zvese zvavanokwanisa kuitira kuti chisaramba chichitekeshera, nekuti tinopinda mudambudziko manhamba avanhu vari kurasikiwa neupenyu hwavo akazoramba achikwira zvinova izvo zvinhu zvatisingatarisiri.
Tiri kuona dzimwe nyika dziri kusangana nedambudziko irori reCovid-19, Dr. Munatsi, dziri kutora matanho ekudzosa lockdown. Zvinhu zvamungakurudzira here kuti zviitwewo nehurumende mudunhu iro reBulawayo?
Hongu, vaJonga, tinoziva kuti vanhu vazhinji vanoda kudzokera kumabasa, vanoda kukwanisa kuriritira mhuri dzavo. Zvinhu zvakakosha izvozvo, Asi pamwepo tinokurudzirawo kuti hurumende ikwanise kuita kuti chirwere chisatekeshera, zvinosanganisira kuita malockdown, zvinosanganisira kubatsira vanhu vari kutambudzika mumisha vamunhu nechikafu, kuitira kuti vanhu vakawanda vasazoramba vachiti ndoda kunobuda kuti ndikwanise kushandira mhuri yanga nanda pamusika wangu. Izvozvo mukarangarira zvakabvira kare chingochema-chema kuti dai hurumende yakwanisa kubatsira vanhu. Nekuti kana manhamba akaramba achinge onge okwira, hapana panenge pasina imwe nzira kunze kwekutomboti malockdown adzoke. Muri kuona zvakaitika kunyika dzino dzekumadokero, kuti vanhu vakanga vavarayirwa vakati todzokera kumabasa, vanhu vachifamba, vamwe zvekugeza maoko nemamask vakanga vasingasaite. Saka manhamba aya akabva anyaya kukwira. Iye zvino manhu vari kufawawanda mune dzimwe nyika, iye zvino itori wesi kudarika zvayakanga iri pekutanga. Saka zvakakosha kuti vanhu zvizvarwa zvezimbabwe tisavarayirwe. Ngatirambei tichitora matanho ese akafanana nekugeza maoko nesipo, kupfeka maface mask zvakanaka achivhara mhino nemuromo, kwete kupfeka yakapendekera ichingovhara muromo chete. Zvakakosha izvozvo kuitira kuti tasarakisikirwe neupenyu, uyezve zvinobatsirawo kuti kana chimwe chirwere chikange chakwanisa kukondrolewa nenguva iripo, vanhu vanokwanisa kuzoita mabasa avo zvakanaka kumberi uku. Nekuti tikaramba tichingoenda mberi todzokere shuweserwa izvi, zvinogona kuzotinetsa tisingakwanisi kurwisana nechirwere ichi kamwe chete.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi vachitaura vari parunhare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Hurumende yazivisa kuti kutangidza nezuro mabhazi ose anotakura zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzokera kumusha anofanirwa kupiwa tsamba nehofisi yeumiriri weZimbabwe muSouth Africa inovabvumira kutakura vanhu ava mazuva maviri rwendo urwu rusati rwaitwa. Baro iri iro rabudiswa paTwitter nemunyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kumusha pamwe nevashandi vebhazi riri kuvatakura vanofanirwa kuve nemagwaro anoratidza kuti havana chirwere cheCOVID-19. Izvi zvashorwa zvikuru nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch, iro rinoti hapana zvipingamupinyi zvinofanira kuiswa mberi kwechizvarwa cheZimbabwe chiri kudzokera kumusha kwacho. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kupinda munyika zvakasununguka zvigozobatsirwa munyaya dzezveutano hwavo, kwete kuvavharira kunze kwenyika.
Muzinda weZimbabwe kuSouth Africa nevamiririri veZimbabwe vanofanira kurerutsa mafambiro anoita zvizvarwa zveZimbabwe kana vachida kudzokera kumusha panguva ino yecoronavirus. Kwete kuomesa, tiri kuziva kuti pane mitemo yakawanda yataurwa neconsulate yeZimbabwe kuJohannesburg yekuti vachairi vemabhazi nevanofamba nemabhazi vatevedzere
mitemo iyi. Inoti uye chii chamunoshora pairi?
Si mitemo iyi iri kuomesera zvizvarwa zveZimbabwe. Semienzaniso zviri kunzi munhu wese anofanira kunge awana certificate yekuti haana COVID, asi havasi kutaura kuti vanhu vanokwanisa kuti vaende kupi kuti vanobatsirwa kuti vavhenekwe utachiwana hweCOVID panguva ino. Zvinofanira kuti zvireruke, zvichingozivikanwa kuti panonosvika vanhu kuZimbabwe ndo pavanofanira kunzi vanzi vachavhenekwa utachiwana hwecoronavirus, uyezve hapafaniri kunge paine unongwa-nongwa hwakawanda hwekuti pane zvinofanira kuti zviitwe kuti muri adzokere kunyika yake. Vazhinji mapasipoti nemazuva akapera panguva iyo yeCOVID yelockdown yakanga yakaitika kuSouth Africa.
Munokurudzirei panyaya iyi vamavhinga? Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kudzoka kumusha zvoitwa sei?
Vanofanira kuti vatenderwe kana vachinge vaine chitupa kana iyo pasipoti isina mazuva kudzokera kumusha haifaniri kuva mhosva kana dambudziko.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Masangano akazvimirira munyika anodarika makumi maviri abatana mukushora zvikuru uori hunotyisa hunonzi huri kuitwa munyaya dzezvezvicherwa. Masangana ayo anoti Zimbabwe iri kurasikirwa nemari inosvika mabhiriyoni makumi maviri emadhora pagore nenyaya yeuori iyi. Izvi zvinotevera kusungwa kwevakambomiswa semutungamiriri wesangano reZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya nevamwe vavo vaine goridhe rinorema makirogiramu matanhatu. Masangano aya anosanganisira Zim Rights, Misa Zimbabwe, Center for Natural Resource Governance, Transparency International, Amnesty International, Zimbabwe Peace Project, Zimbabwe Diamond and Allied Minerals nemamwe. Mutsamba kuvatori venhau makambani aya anoti pane makoronyera akawanda mamwe anozivikanwa ari kuita zveuori kutengesa goridhe, mangoda nematombo eblack granite asi vasiri kusungwa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Asi vachinyora padandemutande ravo reTwitter, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakati kusungwa kwamuzvare Rushwaya manongedzero ekuti hurumende iri kurwisa uori. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti nyaya youori iri kuitika muzvicherwa iri kuuraya hupfumi hwenyika, nokudaro inofanirwa kuongororwa potorwa matano anoranga zvakasimba vari kuita huori ava. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Tichitarisa huori huri kuitika panyaya yezvicherwa, ndingati urwere hwabata nyika yedu huri kuita kuti nyika yedu irambe yakaonda, irambe ichitambudzika nekushungurudzika nekungotenderera panzvimbo imwe chete. Saka zvinhu zviri kutirwadza kuti nyika haisi kuenda mberi, asi panguva imwe cheteyo nyika yedu iri kurasikirwa neupfumi mabhiriyoni akawanda pagore, yeti bhajeti redu ringori about 3.6 billion.
Mungati nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda zvakadii tichitarisa budget repagore ramuri kutaura nezvare?
Mari yatiri kurasikirwa nayo imari yebudget yakapetwa zvichida kashanu pagore. Zvotionesa kuti nyika yedu ine mukana wekuti tinokwanisa kugadzira upfumi nemabasa neinfrastructure yenyika zvekuti muAfrica yese nyika yatingati isusu inofanira kunge iri kukwikwidzana neZimbabwe iSouth Africa. Asi tazvidzorera kumashure kuzvifananidza nenyika dzatingati mafailed state akaita sana Somalia.
Ko sei muchidaro?
Nekuti upfumi hwenyika hausi kushandiswa kuvaka nyika yeZimbabwe, asi huri kushanda kubatsira makoronyera uye nenyika dzakaita sana United Arab Emirates, kunowa ndokuri kuendeswa zvicherwa zviri kupiwa munyika muno zvichibuditswa nekubatsirwa nevanhu vanofanira kunge vachichengetedza mutemo uye nekuchengetedza mainterest enyika yeZimbabwe.
Asika vehurumende vari kutiwo vari kuedza nepose pavanogona kusunga vari kuita zveuori, tichitarisawo kusungwa kwakaitwa muzvare Henrietta Rushwaya nevamwe vasori nevamwe vanoshanda navo.
Mahumbwa ari kuitwa aya, kusungwa kwaRushwaya chinhu chakaitika even vacho vanga vachishanda naye vasingazvitarisiri. Ndosaka makaona kuti prosecutor akakurumidza kubvuma kuti ngaapiwe bail gare gare kwakuzopinduka kuti aiwa ngaanyimwe bail. But zvino kuonesa mafungiro ehurumende yeZimbabwe pamusoro pehuori huri kumineral sector kuti chavari kuda icatch and release, ende iko zvino izvi vari kushanda round the clock kuti vaone kuti Rushwaya vanomubuditsa sei, nekuti mhosva yaRushwaya iri kuonesa kuti network racho rakakura.
Mungatsanangura here?
Rinoinvolva vanhu vakawanda, kupolisi, kuaviation, kunyange nekupolitics in government. Pane mazita akawanda ari kubuda. Tikatenderera munyika inoiyi unoona kuti gold riri kutengwa nemakoronyera zviri pachena. Ukaenda kunana mazowe, ukaenda kupenda longa right now, kune imwe kambani iriko iri kutora goridhe ichienda naro kwatisingazivi. Kambani iyo hainyatsotombozikana kuti yakarejeswa kupi.
Izvi zvinorevei tichitarisa nyaya yekurwisa uori?
Uori hwacho huri kuitika, dambudziko riripo nderekuti uruku involva vanhu watinofanira kunge tichichema kwavari kuti varwire interest enyika. Ndosaka zvizhinji zviri kuitika zvinoita sekunge zviri normal, nekuti vanhu vakangoziva kuti apa pane zita ranhingi riri kutaurwa vanhu vaakutotya, kunyange mapurisa anenge aakutotya. Saka corruption yacho inenge ichiitika, vanhu vanenge vachizviona asi vanotya kuti vakazvitaura vanotyira upenyu hwavo, vanotyira mabasa avo. Saka tichaona ya Henrietta Rushwaya kuti ichabuda sei. Iko zvinezvo kuti ndakatora bhegi risiriro, asi unoona kuti gold racho raanga ari naro ipurified gold.
Richiwanikwa kupi?
Rinongowanikwa chete kureserve bank of Zimbabwe kufidelity printers. Saka how can gold rakapurifiwa rinozoonekwa raa muhandbag mumba maHenrietta Rushwaya?
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndongotaurawo ngenyaya yekuZimbabwe, pane zviri kuitika kunyika yedu yeZimbabwe. Ndokukumbirisisa kuti vamunangago vatarisisawo zviri kuitikawo kune dzimwe nyika, mabatirwo anoitwa sarudzo nemaitirwo anoitwa sarudzo, kwete zvinoitwa kuZimbabwe. Kuti panoitwa sarudzo, vanhu vanenge vachirohwa, vanhu vachisungwa, vanhu vachiitwa sei, vanhu vachimanikidzwa kuvhotera pavanenge vasikafariri. Ngatitarise kune zvinoitika kune dzimwe nyika, tidzidzo zvakawanda zvinova zvichiitika kune dzimwe nyika. Bandiri kuvimba kuti vaJoe Biden anotuka vakunda musarudzo dziri kuitika kuAmerica. Sokuona kwandiri kuenda unoita handiri kuona ngasenge sarudzo dziri kufamba zvakanaka, vanopasa kuwina. Ngavawine, ngavakunde musarudzo kuti varibatidze marudzi evanhu vatema nevanhu vachena kuti varudzi abatane.
Mangwanana akanaka vashamarari veStudio 7. Mangwanana akanaka vateereri veStudio 7. Zita nditimo game changer ndiri kuJohannesburg. Ndichida kutaura pamusoro penyaya yesarudzo dziri kuitwa muAmerica. Sarudzo dziri kuitwa muAmerica ini dzakandifadza. Through ma debates aiitwa pakati pa Joe Biden nava Trump. Ma debate aiitwa ndaiti dai zvaitwa une kunyika kwedu kuZimbabwe kwatinobva, zvaiva fee kumunhu wese anenge achikwikwidza. Uyezve chandafarira, America ine vanhu vakawanda zvisingaiti, zvakanyanyisa kupinda many times chiku nevari muZimbabwe. Asi unowana inokwikwidza navanhu vaviri chete. Tikaenda kuZimbabwe tinoona tunoita 23 macandidates, mamwe asina kana basa, asingadiwi kana nesvosve zvaro, asi unongwana achingozindiri candidate. Vamwe vakaita sana Love Momadhuku, vakaita sana Tokozani Kupe, vakaita sana Linda Masarira, vanenge vachinzi makandidheti andokukwikwidzawo upresident, asi haana kana munhu waana anomutevera kana anotomuzivawo vazhinji vacho. Zvinokatya madza, saka zvokuAmerica zvinotifadza.
Mavadiko vashamarari veStudio 7 nevateereri veStudio 7, ini ndoda kubvunzawo vamunangagwa kuti pavatonga 40 years vachitonga bata ravo reZANU-PF richitonga pa-40 years, ndokumbirawo kubvunzawo kwavari kuti kuAmerica vavhota kangani, vachinja kangani mapuresidendi avo ikoko, vachinja kangani. Iye zvino ndichitarisa ndikuona kuti vaBiden vaakupinda futi musarudzo, vakanga vari mutevedzeri wavaObama, nhasi vaakuvhoterwa futi nevanhu kuratidza kuti vari kudiwa nevanhu. Ini ndiri kubvunza kuti vamunangagwa neZANU kwavo kugona kutonga here, kuti vachingoramba vachingovhotirwa nevanhu pa40 years, kwavo kudiwa nevanhu here? Ngavadzidzowo zvinoitwawo dzimwe nyika.
Mamukasi vanokomatanonoka hwande nevamwe vose kustudio, indoda kungotaurira masabhuku nemadzishe ari kudzinga varairidzi vezvikoro mudzimba dzezvikoro vachiti ivo ngavasastraika. Vari kureva kuti chiiko vanhu ava? Ngavasafurirwa neZANU-PF haina zvavanovaipa zvainovapa izvo. Kuda kutonga hakuna zvakunobatsira. Regedzai vanhu vapuwe mari, vadzidzise vana venyu vakasununguka. Chinokudzinangidzai ndechekuti vanhu ava vadzidzise vana vasina chavanowana. Zvadaro madzisabhuku nemadzishe, ndimi vanhu muri kusapota munangagwa kuti aurai nyika imimi. msadaro atichakutumiri kana shuga mkadaro.
Makadiri pa Studio 7 hapo, aino ingo ituwa enrungkwe danandiri pa Polokwanya. Aino ingo tupane murumase akasenda voice recorder ni Zuro. Atoro tuwae anunzi George Swanda kuku banda, banda oro pinka. Nga asat pengera, kanasha mpeku pengera, nga atuakuku kupengera. Antoro tutongo ujekerele, utongo ujekere upi. Munanga kuita utongo ejegere ngasa tutupengera mwana uyu mutaurire mwana uyu kuti asiyane kupindura politiki kana asikadzikoni.
Arari nevateereri veStudio 7 makadini, tinokutendai nenhau. Ini ndinonzi Mpofu, ndiri kuno kuKwaZulu Natal. Nyaya iri kutaurika iyo yegoridhe rakabatwa rina rushwaya yava kusanganisira mai Munangagwa iya. Kana chiri chokwadi varumeka, ndopa muchaona kuti matare aya manje ndezanupf matare aya emuZimbabwe. Nyaya ichina kwaichaenda achangoregedzewa rushwaya uoyo, vachangoregedzewa vanhu vose vavo namai Munangagwa zvotopera yotongonyaragwa. Vanhu vangani vakasungwa tichingwa nyaya dzacho dzichinyarara dzakangopera, hatidombozi kuti dzakaendepi dzecorruption. Kwayo commission yecorruption iripiko yangoti zi ngaite basa zvetionapo, tione ichibata mai Munangagwa ichibata, tive neclosure kunyaya dziri kuitika, tione kuti matare ari clean ini panyaya dzavo. Muchaona, ngatitarisei tione.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Kariro kambo kanobva kuna Sufas Mashakada and the Sounds of the Muddy Face. Te seti netarisiro yezvunhu zvakanaka, sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Akakunda musarudzo dzemutungamiri weAmerica haasati ave kuzikanwa. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi mana nevasere 248. Hurumende yazivisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kumusha zvinofanirwa kupe nemagwaro anoratidza kuti havana chirwere checovid-19. tashika kumagumo ichurongwa chedu cha nasi. Iva ineswe zekare maniru anasi apo tichukupai zedzimwe na uu. Ini, njini chanono kawande, njiri Washington DC, ndichiti moswera zakanaka.